Vashtara pamembero dzeucherechedza zuva reWorld AIDS Day dzaitwa muHarare nhasi, mutungamiriri wesangano reCatswe Sisterhood uye varisachigaro weZimbabwe AIDS Network, amai Talent Jumo, vati vanorarama nekutengesa miviri yavo vari panjodzi yakakura zvikuru sezvo vachigara vakaita hwekiti negonzo nemapurisa, izvo zvavanoti zvinopedzisira zvaita kuti vamwe vavo varare nemapurisa vasina kuzvidzivirira, vachiedza kuti vasasungwe. Amai Jumo vati hurumende inofanira kutora matanho nekukasika zvinozoita kuti vanhu ava vaite basa ravo vakasununguka zvisingazovapinze panjodzi.
Muno muZimbabwe kutengesa bonde imhosva, naizvozvo vanorarama nekutengesa bonde vari panjodzi zvikuru nekuti pavanenge vachitya kuti batwa nemapurisa vanobva vaenda pakavanzika. Kazhinji kacho vanosangana nevanhu vamwe vacho vanopedzisira vazovabhinya. Vazhinji vacho vanoramba kushandisa makondoms kuti vazvidzivirire kubva kuHIV kana maSTIs. Zvakare tikatasana nedambudziko irori, kune mapurisawo anotakabata vanotengesa bonde ivava, vanobva vavasunga asi havaende navo kumapolice stations, vanobva vavabata chibharo vari ivo mapurisa acho. Mapurisa aya vanenge vachiti kuti ndinoziva kuti une vana kumba vanoda kudya, asi kana zvoda kuti ndikusiye usaende kushitokisi unofanira kuti urare neni. Kazhinji kacho tinonzwa kuti mapurisa akadaro vanobata chibharo ivavo vanoramba ivo kushandisa makondoms. Uye dzimwe nguva dzimwe nyaya dzatinonzwa, vamwe vacho vanonge vachitofamba kana kuti vari vaviri kana vatatu, vese vanokwanisa kuchinjana kuita bonde risina kudzivirika nemadzimai iwaya, zvinovaisa panjodzi yakanyanya. Saka njodzi iyi ndoyatanga isusu semapoka anomirira madzimai nevanorarama neutachiona nevanoda kudzivirira utachiona hweHIV. Chikumbiro chedu ndechekuti hurumende yedu ibvise mitemo inoita kuti vanotengesa bonde, vanorarama nekutengesa bonde vasungwe, nekuti mukuvasunga ndimo muri kuita kuti vasangane nenjodzi dzakadai.
Tinokwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vaPaul Nyati kuti tinzwe divi remapurisa panyaya iyi. Mukuru wesangano reNational AIDS Council vaBernard Madzima vati huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere cheHIV and AIDS waderera munyika.
MuZimbabwe tine pavanhu 1.3 million vari HIV positive, 1.2 million yacho vava pamaARVs, and pamatargets edu e90 90 90, we are on track, tiri on track to achieving that. Zvekuti iko zvinhu takutotarisa kumatargets a 2025 e95 95 95, 95% of maZimbabweans vachiziva pavamire panyaya their HIV status. Avo vanenge vari positive, 95% vacho vachinge vari paeffective at treatment. Pane vari patreatment vacho tinoda kuti 95% vange vaine viral load iri suppressed. So we are very happy kuti tiri on track to achieving ending HIV by 2030.
Mumwe anorarama nechirwere ichi vamishekisa kupwanya vatiwo kubatwa nechirwere cheHIV and AIDS hazvireve kuti munhu atofa, vakakurudzira veruzhinji kuti vanoongororwa.
Inini zvandiri kurarama neHIV nhasi uno ndiri kutorarama ndine utano, saka ndirikurudzira kune hama dziri kundinzwa panguva ino kuti vagone kunge vachienda kuzvipatara vachinotestwa, nekuti kutestwa haubhadhariswi kuti utestwe, asi kuti kutestwa unongoenda mahara wonosvika woteswa, asi wowana kuti unobva wagamuchira utano hwako hwakanaka, wotedzera mushonga wako, wonyatsofamba zvakanaka. Saka ndirikukurudzira hama dziri kundinzwa panguva ino kuti ngavagone kuziva kuti kana vaakubatikana nemiviri ngavamanye kuna chiremba vagone kubatsirikana.
Zvichakadai, mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uye vari gurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga, avo vatumira mashoko avo pavhidhiyo kumhemberero idzi, vati hurumende iri kushanda zvakasimba kuedza kupedza chirwere ichi munyika panosvika gore ra2030.
Focus will be intensified towards reducing mother to child transmission and public provision of prevention devices such as condoms following the temporary shortage during COVID-19 disruptions. Zimbabwe has also made commendable progress in initiating and retaining HIV positive people on treatment, which is very important in reducing deaths and improving HIV prevention outcomes.
Mumiriri wa America muZimbabwe va Brian Nichols vatumirawo mashoko kumhemberero idzi vachiti hurumende yeAmerica yakazvipira kubatsira Zimbabwe nemari inoita mamiriyoni mazana maviri emadhora ekuAmerica ichashandiswa gore rinouya mukurwisana nechirwere cheHIV and AIDS. Mhemberero dzegore rino dzaitwa pasi pedingindira rinoti Global Solidarity Shared Responsibility. Mhemberero idzi dzaitwa paine vanhu vashoma senzira yekutevedzera zvakatarwa nesangano reWorld Health Organization kuti vanhu vagare vakatara mukana senzira yekurwisa kupararira kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.